Vechidiki varimubato riri kutonga rezanu PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muzanu PF muzvare yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisawo kuwana mukana vasingashungurudzwi kuva vachienda kunocherawo zvicherwa zvenyika ino. Tikaonazvo zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo nemhuri dzavo sevanhu vechidiki.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vasteven Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Riri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma80s mune yainzi kukura hundi. Izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008. Izuva rinotirangaridza mabasa akashata avamugabe anosanganisira kudisplesewa kwezvarwa zveZimbabwe muna2005 mune operation yavaiti muramba tsvina. Izuva rinotirangaridza kutambudzika kwavana veZimbabwe especially vechidiki nekushayiwa kumabasa apo izvo zvakakonzerwa neutungamiriri kusakarorama hwavamugabe. Saka isusu vechidiki veMDC hatisi kuzocherechedza zuva iri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere kuti vave mutungamiri wenyika vanitokozo Musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navamugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvirana kubvira kubva mugaba achiripo chete vanhu achikota zvoti 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigirii tina vari kukumba uko izvi zvinongo tikabata apa mangwana wabata apa hazitombofamba. Saka at least watikagadzirwa nyaya yemabasa ndonyaya iri tishungurudze.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri hwenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood. Uyezve tiri kutarisirwawo kusimudzira kwenyika yeZimbabwe. Tiri kuti development ndochokutanga budiriro munyika yedu yeZimbabwe. Makatarisa we are in underdeveloped country, zvinhu zvedu zvese zviri kumashure. Saka ndochivimbo chedu, tarisiro yedu zhinji pamusoro isi vechidiki. ende tarise mune makatarisikana minda downsizing ema farms akaitwa muZimbabwe hatina mumwe wechidiki vane minda as long nema part lines avo ndo vakawana minda but kuti ngazvititiraisu tese vane veZimbabwe torega kuvatarisa mapart lines when it comes kune development.
Zvichakadai mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuborodho muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai mugabe junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana wavamugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.